Vachitaura nhasi muHarare apo vanga vachizivisa veruzhinji matano achatorwa neRBZ kudzikamisa zvinhu munyika. Gavhuna webhanga iri Dr. John Mushayavanhu avo vachangobva kudzipakata vachitora basa raimboitwa naDr. John Mangudya vati mari itsva iyi ichange yakasimba chose kana ichienzaniswa neyanga iripo.
With effect from today, the 5th of April 2024.
Kutanga nhasi mabhanga achachinja mari yemaZimbabwe dollars kuiisa kumaZimbabwe gold kana kuti ZiG. Mari iyi ichange yakatsigirwa nezvicherwa zvinenge goridhe uye nemari yekune dzimwe nyika ine RBZ. Izvi hazvirevi kuti dzimwe mari dzanga dzichishandiswa munyika dzava kuiswa parutivi dzichange dzichishanda dzese pamwe chete.
Vaenderera mberi vachiti vanhu havafaniri kutyira kuti izvi zvinoreva kuti mari dzavo dzemari yekuAmerica dzichatsakatikira mumabhanga.
I've been seeing stories on social media. People say the central bank wants to convert our national currency into ZiG.
Kune vari kufambisa mashoko ekuti mari dzevanhu dziri mumabhanga dzichashayikwa. Ayo manyepo, sezvo ndisina urongwa hwekubira vanhu. Mari dziri mumabhanga dzakachengetedzeka. Dziri muZimbabwe dollar ndidzo dzichangochinja dzoenda muZiG.
Gavhuna Mushayavanhu vati kutanga iye zvino, dora rekuAmerica rimwe chete rinenge rakaenzana nemaZimbabwe gold kana kuti ZiG 13.40 kana kuti $1 = 13.4 ZiG. Madhora emunyika anga achishanda anga ave kudarika zviuru 40 padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinoreva kuti ZiG yaparurwa nhasi iyi ine simba rinodarika rand rekuSouth Africa nekuti 18 rand inokwanisa kutenga $1. Vatione kuda kwekusimba kwemari iyi, dzimwe nyika dzakasununguka kuishandisawo munyika dzadzo kana dzichida. Asi vaimbova gurukota rezvekufambiswa kwezvirongwa zveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa, vari munyori mukuru muMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudzawo Studio 7 kuti kuchinja kwemari yenyika hakugadziri matambudziko ari kuita kuti zvinhu zvimire nemusoro.
Chakonzeresa musoro uteme chii kuti ZiG dollar ishaye basa muZimbabwe. Inyaya yekuti inflation haisi kukontroleka. Parallel market rate haisi kukontroleka. Inyaya yekuti hatina production. Ndo zvaita kuti currency yedu ishaye huremu. Saka mafundamentals iwayo anoita kuti currency yedu ishaye huremu haasati agadzirwa.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti havaoni veruzhinji vachitsigira mari yemaZiG yaparurwa nhasi iyi.
Tinopedzisira toita kunge tiri kutenderera pachinhu chimwe chete nekuti vagono zvakamboitika nguva yavagono, nguva yamangudya iko zvino kune vatsva vauyava. Saka tiri kuita kunge tiri kungotenderera pachinhu nguva yanoti meri go round. Chiedza chacho chacho panopedzisira paita kunge pasisina.
Kune vamwe vari kuti kuuya kwemari iyi zvakangofanana nekuti RBZ yaita zvemasaramusi kuda kusimbaradza dhora remunyika iro ranga roita muramba mhuru uye richipera simba. Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanozviramba.
Yatogena value nokuda kwekuti even wanga une 10 million yako kana yakonvertwa at a rate of 13 iwewe ultimately ndiwe uchanyanyo benefita zvakanyanya pane zvirozvo.
Imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuti matano atorwa neRBZ nhasi abudirire zvichada kuti RBZ isunge bhurugwa newaya.
But akakwanisa kulimita central bank borrowing, central bank spending, uyo zvakare even money supply, reserve money, takakwanisa kunge tichilimitawo zvakare. Zvinogona kuunza kudzikama muekonomi zvobatsira kuti value yeZiG inge isingaperi simba.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari neupfumi hwenyika vaClemens Chiduwa vanoti vanofara nekuti mari itsva iyi ichagadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu inflation munyika.
As long as the exchange rate yedu ichidetermine ne market and tine ma reserves akakwana to support the exchange rate, hakuna ma movements anenge achiita. Isu tiri kutarisa kuti exchange rate yedu ngaive inenge yakadzikama.
Gavhuna Mushayavanhu vatiwo vanhu vane mari tsaru dzanga dzichishanda munyika vane mazuva 21 kubva nhasi kuti vaendese mari idzi kumabhanga uko vachanopiwa maZiG. Vakurudzirawo vezvitoro uyewo makambani anoshandiswa nevanhu kutumira mari vachishandisa nharembozha kana kuti mobile money kuti vachinje mazita emari idzi kuenda kuZiG mazuva manomwe asati adarika. Vamushayavanhu vakumbirawo veruzhinji kuti vave nechivimbo nemari yavaparura nhasi iyi vachizvirova dundundu vachiti danho ravatora iri richasvitsa nyika kuKenani. Mari yaparurwa nhasi iri kuwanika iri mumapepa ichitangira pa 1 zig, 2 zig, 5 zig, 10 zig, 20 zig, 50 zig, 100 zig, kusvika ku 200 zig. Yesimbi kana kuti macoin inonzi ichaparurwa munguva pfupi inotevera uye inonzi ichange iri quarter zig ne half zig. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.